chokwadi, Mr. Zimbabwe, ya nyora ruwaro, waya edesa kuofisi, ya mtaurire, we darire paramende, uyezi, nemu nyori waro. Misa ichendesa duguaro ili yake katsikirwa, nemapoka anosika iwo matangatu, aya mapoka arguirirana, ne Mr. Zimbabwe, kuti zvataurwa nedare reparamende kuti bira rina kubatwa zvakanaka ndezve chokwadi uyezve dare reparamende ngarichitora mukana kudzumburudza biwiri kuti ringe richiunza zvakataurwa nevana vezimbabwe mukubvunzwa kwavaitwa nedare kuburikidza nenhume dzavo dzeportfolio committee EICT izvi tinotaura kudaro nekuti bumbiro remutemo kuburikidza nechipande che 141 rinoti dare reparamende richigadzira mutemo rofarwa kubvunza vanhu zvavanoda vanhu vakataura kuburikidza netsamba dzavo ivo veparamende vanoti vanhu vezimbabwe vaida kuti bhiriri ringe richipatsanurwa romira pamakumbo matatu gumbo rekutanga ririro rekuti kuongororwa kwemasaisai cyber security rechipiri reita kuita kumabhizimusi pamadandemutande electronic transactions rechitatu roita kuchengetedzwa kwezviwanikwa zvepamadandemutande data protection kasi izvi hazvina kunge zvichitererwa
imiwo sesangano ii nhunha dzipi dzamuinadzo pamusoro pebhiri irori
nhunha dzatinopa panyaya dzebhiriri nderekuti zvinhu zvizhinji zvirimo zviri kutaridzira kuti hazvisi kuwirirana nebumbiro remutemo uyezve basa reparamende nderekuti bumbiro remutemo ringe richivheneka richionekwa mukubukidza nemitemo inobva muparamende
hamuna kupiwa here mukana wekuti munge muchipa nhunha dzenyu idzi munguva yaitorwa pfungwa dzevanhu
zvokwadi takapiwa mukana tikanyora zvikurusa ruwaro nerwaro tichiindisa kudare reparamende tingati kushandirwa kwebhiri kwaane nguva bhiri rakatanga kutaurwa nezvaro muna 2007 tikamhanya naro zvikurusa rikambongera mabhiri matatu mumwe nzira yaitatakurudzira vakabva zvakare vakazotora zvemusoro wavo vakariita rimwe chete semisa zimbabwe tikaramba tichinyora tichipa yambiro kuti nzira yakutorwa nevadare yekuti vambunyikidzo zvinhu zvitatu zvakakura seelectronic transactions cyber security nedata protection hazvishandi nyika dzose dzakazviita dzakabvamo dzikasiya dzikandozvimisikidza nguva zvakasiyana siyana
tinoona kuti bhiri iri rakapasa mudare resenate uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti uve mutemo tsamba yenyu iyi ichamisa here urongwa ihwohwo
kuparurwa kwaro kuchamira here netsamba yataendesa izvi hazvisi mumaoko edu zviri mumaoko evadare kuti vachazvitora here kana kuti kwete uyezve kana vakazvitora totenda mwari kuti padare redu reparamende rachengetedza mhiko dzaro dzanopiwa nebumbiro remutemo rekuchengetedza iro bumbiro pacharo kuti ringe richiva bumbiro revanhu rinochengetedza zvido zvevanhu zvikange zvisina kuitika kudaro isu semisa zimbabwe semuziro wenyu wamunotiita tinoita hurukuro tinoyanana tinoshandisa kodzero dzese dzatinopiwa nebumbiro remutemo kuitira kuti vana vezimbabwe vange vachiremekedzerwa kodzero dzavo saka naizvozvo tichange tichitarisa zvikurusa nebhiri riri kufamba sei nemabhururu edu atitsigira kunyorera munyori wedare reparamende nemutauro waro kuti vapfunge zvikurusa nekudzumburudza ndangariro dzavo kuti vacherechedze zvido zvevanhu zvakabva mukubvunzwa kuti vaida kuti bhiri ringe zviya rakaita sei saka naizvozvo dare reparamende rapiwa umwe mukana wekuti rigadzirise panga pakakanganisika kuti richagadzirisa here aiwa icho chitsvairo chamunhandare yedare reparamende isu semisa zimbabwe tichatora matano ese atinokwanisa kuitira nebumbiro redu richerechedzwa